Joseph yakwanisa kubata vabhaki padzarondora vanogara kuHatfield avo vati vakarapa gomarara repasikarudzi rikapera vachiti vave kutodzidzisa vamwe nezvedenda iri.
Mukangoona kuti magariro avo akuchinja kurumidza kuvaencourage kuti vaende kuhosa kana baba kazhinji havado kuita inokuratidza kuti vanoteta mandiye kana kurwara and so forth mokurumidza kutomanikidza chacho vaende kuhospital.
Vapadzarondora vaendera mberi vachiti
kurapwa kwainoitwa prostate uku vanopinza nezvavanocheka nazvo nekunobuda wetuku voenda pakaburika kaya vakacheka cheka kokudzwa vadare izvozvo izvozvo kusai inonzi kavata iye unongobva kana kapirisi kamwe chete chete kakunzi ndokaunoenda kokumba kanobva nwa ipapo wozichienda kumba iwona kavata yako iyeye uchiinwa mvura yakati wandee kuitira kuti usiki ropa renga riripo rere after about 7 days and so forth ropa reharenga richiperapera rapera kudaro zvatokwana kapirisi kwapiwa ikatokwana watove normal hapana kana problem.
VaBenjamin Mazhindu vanogara kubudiriro vati vakayambirwa nezvechirwere ichi zvokuti vanogara vachienda kunoongororwa gomarara iri nokuti vakaona hama neshamwari dzakawanda dzichifa nekusada kunopota dzichivhenekwa.
Chirwere chinoti kana chakubata vakawanda havazokwanisi kuitwa operation nokuti operation yacho inodhura. Vamwe vanongozongopedzera vararama upenyu hwavo hwose nekuiswa katheta. Kana ukaona wasangana nechidambudziko rakadai ngatikurumidzei kuenda kunana chiremba tinoongororwa prostate cancer.
Mukuru anoita zvedzidziso yezvedenda remagomarara akasiyana siyana musangano reCancer Association of Zimbabwe Valove Moe Makurirofa vati gomarara resikarudzi ndiro riri kuuraya varume vakawandisa kudarika mamwe ose.
Dambudziko regomarara reprostate idambudziko rakakura kwazvo munyika yeZimbabwe. Iye gomarara reprostate kenza iyi ndogomarara hombe kuvarume, ndokenza inonyanya kuuraya varume munyika yedu yeZimbabwe.
Mukuru weCancer Registry iri pachipatara chepari renyatwa iyo iri pasi pebazi rezveutano vaeri chokunonga vatsinhirawo vachiti zvirwere zvegomarara zviri kuwanda chaizvo munyika zvokuti vamwe vanozoguma vazoitwa maoperation ekubvisa nyama dzinenge dzavhiringwa nedenda iri.
Dambudziko guru ratinaro kuti vazhinji vanozouya gomarara racho rapastage pamusoro.
Vachokunonga vanoti vanhu zviuru zvinomwe 7,000 vanobatwa nezvirwere zvegomarara pagore uye magomarara ari kunyanya kubata vanhu anosanganisira epasikarudzi, repazamu, remudumbu nemamwe. Mutevedzeri mukuru anoona nezvematenda asingatapuriranwa mubazi rezveutano Dr. Justice Mudavanhu vaudza Studio 7 kuti hurumende ine urongwa hwekupinda munzvimbo dzakasiyana siyana ichidzidzisa veruzhinji chinji maererano nezvezvirwere zvisingatapuriranwe zvinenge shuga nezvemagomarara asi vati havo chirongwa ichi chakambomiswa nekuda kwemitemo yakatarwa nebazi rezveutano iyo isingabvumidze kuungana kwevanhu nenyaya yedenda recovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimudzamiri.